Vachitaura nevatorwe nhasi masangano aya achishanda pasi pemubatanidzwa weCivil Society Health Emergency Response Coordinating Committee vati hurumende nemakanzura emaguta ndivo vakakonzera korera nekutadza kuita basa. Masangano aya anoti hurumende nemakanzuru nekambani yeZimbabwe National Water Authority anosungirwa nemutemo kupa vanhu mvura yakachena kutakura marara pamwe nekuona kuti vanhu vagara zvakanaka. Asi vari kutadza kuita izvi vachitaura vaine vatungamiri vemasangano aya. Mukuru weZimbabwe Lawyers for Human Rights Muzvare Rose Hans vati vachabatsira vese vakashayikirwa nehama dzavo kusungisa hurumende nemakanzuru.
Tiri kuti isusu hurumende ndiyo iri accountable, ndiyo inofanira kuendeswa kumatare kuti iripe. Hazvimutsa hazvo munhu, asi vanhu vanokwanisa kuzoita healing kana vakawanawo chavanowana chekubata.
Muzvare Hans vatiwo vacharamba vachidzidzisa vagari kuti vamanikidze makanzuru nehurumende kuti vapiwe kodzero dzavo dzekuwana mvura yakachena nekugara zvakanaka sezvinodiwa nebumbiro remutemo. Vatiwo kana izvi zvikatadzwa nehurumende nemakanzuro vachaenda kumatare zvekare. Vakurudzirawo zvipatara zvakazvimiririra kana kuti maprivate hospitals kuti zvibatsire zvipatara zvekanzuro nehurumende mukurapa vanhu vane korera.
Tinokumbirawo kuti vanenge vachirana maprivate hospitals vakwanisewo kubatsira hurumende nemagovernment hospitals kuti vabatsire vanhu vanenge vaafektwa nekorera nezvimwe zvirwere zvinenge zvichikonzerwa nekuti vasanganisa mvura yakachena neyakasviba kana kuti vashaya pekurasira zvavanofanira kurasira zvinobva mumuviri yavo.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezveutano kuti rinoti chine nyaya yekuti vachasungiswa sezvo gurukota rebazi iri vavo bhataya mwoyo vange vasati vapindura mubvunzo yedu pataenda pamhepo. Mutauri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti ino haisi nguva yekunakurirana nyoka mhenyu asi yekuti vanhu vashande pamwe chete kupedza dambudziko rekorera.
Haisi nguva yekuti uyu ndiye akareswa, uyu ndiye akagona, kwete. Yangu yekuti munhu wese ozoverengwawo kana chirwere chapera kuti wakaita basa ripi, kwete kuti wakazoverengwa kuti wakaita basa rekutukana nevamwe.
Pane vanhu 25 vafa kubvira pakatanga chirwere ichi svondo rapfuura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.